ndinoona akanemera ndezvekuti iCovid-19 crisis kuti ipere zvinoda kuti munhu wese ange achishandira pamwe chete. Hurumende ine roho yayo, vanhu, macitizens ane roho yayo. Saka there are things that we ought to do as macitizens, you know, kupfeka maface mask, kuavoida macrowds, even magatherings nevanhu vasiri vemumba vatinogara navo. That's how we are transmitting the disease right now. Saka pama Christmas nenyuwera papaungana vanhu vachicelebrate vachiita maparties and so forth, ndopamwe paita kuti chirwere chikurumidze kufamba. Vamwe vari kubva kuna South Africa vari kumboona mhuri kumamaruwa and so forth. That's how we have managed to have the disease all over the place in the country. Saka panotoda a concerted effort kuti hurumende ngaimeke sure kuti messaging iri on point and also to support people, because vanhu vanorarama nekutengesa nokuita sei. Saka kana vasingakwanisa kubuda mudzimba kuti vararamise mhuri, is a problem.
Asi ka Dr. Ranga, tiri kuona hurumende iri kuedza kuita zvose zvatinotarisira kuti zvinge zvichiitwa kuti vanhu vange vachidzivirirwa kubva kuchirwere ichi. Ndepapi pamunozoti iri kurasika?
Inini pandoti hurumende iri kurasika ndepekuti it seems like varungopa commands, you know, it high lockdown, vanhu musabuda mudzimba, musafambisa mabodies evanhu vashaya, things like that. It seems like one way messaging. Hapana a comprehensive plan yokuti maZimbabweans, the stakeholders, semi-traditional leaders, my chiefs and so forth, I need to sign up to that, my church leaders, I need to sign up to that. Tinonzwa kuti president vachiri kuholiday. I think it's time he comes back and puts a hands-on approach. We'll consult my stakeholders, akasiyana siyana, machiremba, my community leaders and other groups to figure out how to make sure we contain this pandemic.
Tichitarisawo panyaya yedzidziso, tiri kuona kuti chirwere cheCovid-19 chatobata zvikuru kumaruwa. Muri kuona here kuine dzidziso ikoko kumusha ikoko?
Ndinofunga dzidziso ishoma. Saka ichi chinenge chiri chirwere chinotonzi chiri kuitika out there mumaguta. What vanhu vokumusha don't realize is kuindaracta kwatinoita kuya tinobata maoko pamafuneral kana kunomutsana and so forth, as long as tisiri kuita masafe social distancing nokupfeka maface mask, tiri kusangana nevamwe mumaruva imomo, tiri kutozviexposa kuchirwere. Right now chirwere is now all over the country. So as much as kusina congestion kumaruva, as long as vanhu vari kusangana in those small groups pamatare here, kana pakangoita munhu wana ane chirwere ipapo, zvinobva zvatopararira kuvanhu vese vaya vanga vari pa small group.